Congress yaitwa kumatebulo ndi South nasi yafamba zvakanaka yafuta murunyararo vanhu vanominata ma leaders avo vanga vakawanda tafara zvikuru president vachamisa vanga variko nemhango makurukota eMDC
vanominatwa vakamira sei
vanominatwa president vanominatwawo pachigaro chavo panominatwawo maVP vabiti vaosmenuwe vakomichi pavatabita kumalo pachairperson vamafume paspokes vamogenuwe paorganizing vachibaya padeputy organizing vachibaya paorganizing vabhekiteva mpofu padeputy spokes vabvondo pavice chair zvakadaro
asi kubuda kwazvaita uku ndiyo tarisiro yanga iripo here kuvakuru vebato
chiri kutanga mazuva ekutanga manomination maprovinci akati wandei i13 saka separti ine dhemokrasi separti inoita zvinhu zvayo murunyararo separti inoti vanhu vasarudze ndokutanga pane zvichaitika zvichachinja zvinogona kudai hatigoni kutarisira asi chitarisiro chikuru ndechekuti purezidendi vedu vachamisa vachadzokera pachinzvimbo purezidendi vedu vachamisa vataridza kudiwa nevanhu vanhu vafara kuvaona uwandu hwanga huriko hunoshamisa vana vadiki madzimai neharahwa zvanga zvichipembera zvichifara kuona purezidendi wavo
kubva kumatebeleland south motarisa kupi
tiri kuenda kumatinotse kulupane ndokunenge kune imwe provincial congress maleaders ese anenge ari ikoko vakurukota emprovinci vanenge variko zvichifamba zvakadaro
hapana ati abuda kuti atodawo kukwikwidza vachamisa
kumdc hauti ndoda unodiwa vanhu vanoda vakawanda asi unofanirwa kudiwa nemamembers emdc unonominatwa saka chindini kana chindoda unogona kuchiita asi unenge uchingori mupindo webete hakuna kwazvinosvika tinokudana kana tichikuda mamembers anokudana kana achikuda unofanirwa kuda uye zvinokudiwa pari zvino ari kudiwa nevanhu ndo vanominatwa ivava vachamisa.